mavambo ebhuku ramuprofita Amosi. Asi ndisati ndapinda mune zvandoda kutarisa, ndinoda kuti ndikuyeuchidze zvandikataura muchirongwa chakapfuura. Muchirongwa chakapfuura taipedzisa tsamba yekutanga yamupostori Petro. Ndakataura zvinhu zviviri zvandinofunga kuti zvinokosha zvikuru. Ndakataura pamusoro penyaya yekuzvininipisa, ndochinhu chekutanga chandakataura ichocho, ndichiti Mwari vanoda vanhu vanozvininipisa. Kana uchida kuwana nyasha dzamwari muupenyu hwako, unofanira kuva munhu ane mweya wekuzvininipisa. Kana uri muduku, uchiremekedza vakuru. Mazuva ano mafungiro ariko ndeyekuti vanhu vechiduku vaakuzvitora sevasina basa nekuremekedza vanhu vakuru. Asi ndiri kuti kana uri munhu wechiduku anoziva Jesu, kana uri munhu wechiduku anoziva Mwari anonamata, unofanira kuziva kuti semutendi unotarisirwa kuremekedza vanhu vakuru. Hazvina basa kuti ndivanani, kana munhu angori nezera guru kwauri, ane kodzero yekuremekedzwa newe. Izvi zvinosanganisirawo vabereki. Unogona kunge wakadzidza chaizvo kudarika baba vako. Unogona kunge uine mari yakawanda kudarika ina baba vako. Asi kana uri munhu muduku, remekedza baba vako, remekedza amai vako, nekuti vakuru kwauri. Chimwe chinhu chandinoda kusimbisisa zvakare, chatinokanganwa zvikuru sei isu vechiduku, ndechekuti dzidzo yatinoita muzvikoro umu hongu inotipa zvitupa zvepamusoro-soro. Asi kune imwe inonzi dzidzo youpenyu. Dzidzo iyoyo youpenyu ndo inowanikwa kuvanhu vakuru. Haiwanikwe kuchikoro, haiuye nezvitupa, asi inobva pakurarama upenyu, uchipinda muzvinhu zvakasiyana-siyana, uchipfuura nemune zvakasiyana-siyana, zvimwe zvacho zvichikukurira, zvimwe uchizvikurira, uchidzidza kubva mune zvaunosangana nazvo muupenyu. Zvinhu izvozvo ndo zvinozopa vanhu vechikuru uchenjeri. Uchenjeri ihwohwo hunofanira kuremekedzwa newe semunhu wechiduku, uchidzidza kubva kuvanhu vakuru. Pamwe pacho chinenge chitori chinhu chekuti munhu mukuru iye akachikundikana muupenyu hwake. Asi ziva kakuti akadzidza kubva pakukundikana kwake, akaziva kuti chinhu ichi chakaipa. Somuenzaniso, pamwe ndibaba vako, vanonwa doro zvakanyanya, vanoraradza zvepamusoro-soro, asi wobva wavanzwa iwe vachiti, mwanangu, zvekuraradza zvakaipa. Iwoti, haiwawo baba, munoda kundiudza chii? Imi munoraradza wani? Vakararadza vakaziva kuti kuraradza uku kune zvakunokanganisa muupenyu. Saka kukudzidzisa kwavaakuita, vaakudzidzisa zvichibva padenhe ravo kana padende ravo roruzivo nokurarama kwavakanga vachiita, vakaziva kuti chinhu ichi chinokuvadza. Saka vaakuda kubatsira iwe semunhu wechidiki, semwana wavo, kuti uedze kunzvengawo matambudziko avakasangana navo. Pamwe ivo vakatosungwa mbira dzakondo netsika iyi, havatozivi kuti vangabuda sei. Vari kuda kuedza kukudzivirira somunhu wechidiki kuti usapindewo mudambudziko rakaita sairori. Asi hazvingopereri pane zvazvakanakira panyika pano kuteerera vanhu vakuru. Zvakanakirawo zvakare kunyange mune zvemweya, nekuti shoko rinotaura richiti Mwari unovenga vanozvikudza, asi unopa nyasha dzake kune vanozvininipisa. Kureva kuti kana uchida kuona nyasha dzaMwari dzichidururwa pamusoro peupenyu hwako, unofanira kuva munhu ane upenyu hwakazadzwa nokuzvininipisa, hwakazadzwa nokuremekedza vane zvinzvimbo zvepamusoro pauriwe, vakuru kwauri, vane zvinzvimbo mumabasa, vane zvinzvimbo kuzvikoro nekunzvimbo dzose dzaunofanira kutarisirwa kuti unge uine vanhu vaunoremekedza ikoko. Ndochinhu chekutanga chatakatarisa muchirongwa chakapfuura. Chechipiri, takataurawo nyaya yekukandira mitoro kuna Ishe. Kana uri mwana waMwari, hapana chikonzero chekuti utakure mitoro yako, nokuti ndakati ini Mwari vakazvigadzirira kutakura mitoro yako. Ndoo vanotodaidzira kuti uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, ndinoda kukuzorodzai. Saka ndoo basa riri kuda kuzvipa Mwari kuti vakuitire iwe. Saka hapachisina chikonzero chekuti iwe semutendi urambe wakaremerwa nemitoro yako, nezvinokunetsa, nezvinokushusha, nezvinokushungurudza muupenyu. Unogona kuenda nemitoro yako kuna Mwari. Mwari vakagadzirira kukutambira nemaoko avo maviri. Vakagadzirira kubvisa mitoro iri kukuremera, voitakura ivo kuti iwe urerukirwe. Saka ina handinyanyoni uchenjeri huri pazviri hwekuramba kudaidza kwaMwari, hwekuramba kubatsirwa naMwari. Handizivi kuti zvine uchenjeri hupi. Ndinofunga kuti ini munhu akachenjera achakandira mitoro yake kuna Ishe Jesu. Asi hazvisiri izvo zvandiri kutaura pamusoro pazvo nhasi. Nhasi chidzidzo chandinacho chinobva mumavambo ebhuku ramuprofita Amos. Senguva dzose ndinotanga mabhuku ose kana tsamba dzose nekutarisa andinoti mavambo andinenge ndichitarisa nhoroondo yebhuku rimwe nerimwe. Ndizvo zvimwe chete izvo zvandinoda kuti ndigoitawo mubhuku rino iri ramuprofita Amos. Zvino ndisingada hangu kupedza nguva, ndinoda kuti tibva tapinda hedu muchidzidzo chacho. Ndinoda kuti tigopindamo tichitarisa kuti bhuku racho rakanyorwa riini. Ushumiri wechiprofita wamuprofita Amos wakatora nguva yahwo munguva yeutongi hwemumwe ainzi Jeroboami wechipiri, uyo ainge ari mambo weIsraeri, uyewo Uziya uyo ainge ari mambo waJudha. Amos ainge ari mumwewo ainge akafanana naJona uye naJosefa, avo vainge vari vaprofita muumambo hwechekumusoro hwaIsraeri, uye namuprofita Isaya namuprofita Mika, avo vainge vari vaprofita muumambo hwechezasi huri umambo waJudha. Chinondifadza ndechekuti vose zvavainge vachitaura zvaibva kuna Mwari wavo. Shoko ravo rainge richibva kuna Mwari. Ndinoda kuti ndigobva pano ndichitaura kuti izvi zvinokoshei muupenyu hwako nemuupenyu hwangu. Chikamu chacho ndicho chimwezve chinonyanya kukosha chaizvo apo tinenge tichiongorora mavambo ebhuku ramuprofita Amos. Muteereri, chikamu chandava kuzotaura iye zvino ndiri kutarisa ini nyaya huru mubhuku ramuprofita Amos. Ndechipi chinhu chikuru chinonyanya kutaurwa kana kudzidziswa namuprofita Amos? Amos paanonyora, anonyora achitiratidza Mwari somutongi wenyika ino, uye anenge achitaura kuti zvose nenyika yose ndezvaMwari. Zvino Mwari zvaari mutongi wenyika ino, ndinotenda kuti zviri pachena chaizvo kuti munhu mumwe nomumwe azive kuti ari pasi poutongi hwaMwari wacho. Chero pamusoro perudzi rwavanhu, ndicho chiedza ichocho chinenge chichifanirwa kuti rudzi rumwe nerumwe rwevanhu rwuve nacho. Zvinokwidzwa kwomunhu kwokupedzisira tinokuwanawo zvakare mubhuku ramuprofita Amos, zvikuru sei muchitsauko chechitatu pandima yechitatu. Ndinotenda kuti uchaverenga ndima yacho iyoyo. Zvino ipapa ndipo paya patinonzwa pachitaurwa kuti ko vaviri vangafamba pamwe chete sei pasina kutenderana. Zvino izvozvi zvinoreva chii chaizvo muupenyu hwako nemuupenyu hwangu? Apo tichange tichipinda mubhuku macho, chiedza chichange chichizaruka zvishoma nezvishoma, uye ndinotenda kuti zvichange zvichiuya sezvinhu zvinobatsira muupenyu hwako. Chatichaona mubhuku muno ndechekuti muzuva rekubudirira Amos anobva ataura kurangwa. Unonzwa sei hama yangu kuti panguva iyo yaunenge uchifara chaizvo muupenyu hwako, apo zvinhu zvinenge zvichikufambira ndipo paunobva wanzwa mumwe munhu achiuya nemamwe mashoko asingafadzi. Ndinotenda kuti zvinorwadza chaizvo uye hakuna munhu angazvifarira. Asi chinongondifadza chete ndechekuti Mwari havaregi mutadzi achingosununguka zvake muhuipi hwake. Zvino mubhuku rino Mwari vachataura shoko ravo apo vanenge vasingafungire kuti ndizvo zvavanganzwa kubva kuna Mwari. Mwari vanobva vavatumira shoko rokutonga. Kutonga kwaMwari kwakauya kuvanhu vainge vari pakufara kukuru kwazvo, vainge vari pamutambarakede chaipo. Dzimwe nguva munhu anoti kana achinge ari pamutambarakede chaipo anombokanganwa kuti mumwe musi achafa kana kuti mumwe musi achatongwa. Ndinoda kukutaurira hama yangu kuti rega kufarisa uchikanganwa kuti mumwe musi uchafa, uye rega kukanganwa kuti kutongwa kuchauya. Zvino ndinoda kuti tigopinda mune chimwe chikamu. Chikamu chacho ndicho chatinenge tichitarisa iye munyori wacho webhuku rino. Ichi ndicho chikamu chinotipa upenyu hwake kana kuti nhoroondo yake. Dzimwe nguva ndimo matinopuwa kuti chiiko chainge chamboitika kuti munyori agonyora bhuku racho. Rega tibva tapinda hedu muchikamu chino. Tiri kutarisa isu munyori webhuku ramuprofita Amos. Amos, kana ndichimutarisa ini hangu uye nemamwe manzwi, ainge ari muparidzi wekumaruwa kana kuti wekumusha. Zvino anobva apinda zvinomuguta. Ini ndinoda kuti ndimunzwisise, nekuti ndinoona kuti kana ndichinge ndamunzwisisa zvichandipa kuti ndigonyatsonzwisisa chiprofita chake. Kune mumwe munhu muupenyu huno wekuti munhu iyeye kana uchida kunzwisisa zvaanenge achiita, unotofanira kunzwisisa nekutanga wanzwisisa kuti iye chaiye ndiani uye anobvepi, chii chaizvo chaanoita muupenyu hwake kuti ugomunzwisisa. Chinangwa chemunhu ndichozve chimwe chinenge chichifanira kunzwisiswa kuti munhu agonzwisisa zvinenge zvichiitwa kana kunyorwa nemunhu wacho iyeye. Zvisinei hazvo, isu dzimwe nguva hatingagone hedu kutarisa zvose izvozvo, asi ndinenge ndichiona hangu kuti chinenge chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti pane zvatinenge tapuwa zvacho tigozvibatisisa apo tinenge tichidzidza. Tichienderera mberi nechidzidzo chino uye nebhuku rino, chimwe chatichaona ndechekuti iye Amosi uyu ainge akabarirwa muJudha chaimo muumambo hwechezasi chaiwo, asi ainge ari muprofita weutongi hwechekumusoro kwacho, ndokwaakaenda kunoprofita. Shoko rake rakapuhwa kuBheteri. Ichi chakange chisiri chinhu chaiwanzoitika-itika kuti munhu abve kumusha neshoko rokutonga richizogamuchirwa. Ini ndinongotenda kuti zvainge zvichiitika pano ndizvo zvimwe chete zvinongoitikawo nhasi uno. Dzimwe nguva vanhu vanogona kuzvidza shoko rinenge richitaurwa nemunhu nekuda kwekuti munhu wacho anenge achitaura shoko iroro anenge abvepi. Zvino chinondifadza chete ndechekuti Mwari havazosiyi wavo ari ega. Chimwe chandinoda kuti uzive hama yangu ndechekuti kana Mwari vachituma munhu kuita zvinhu, vanenge vachiziva chaizvo kuti munhu iyeye vachange vanaye. Ndinotenda kuti muprofita Amos vainge vainavo Mwari ava. Amos ainge achitungamirirwa naMwari, ainge achitaura zvaibva kuna Mwari. Ainge ari muprofita waMwari chaiye, kwete muprofita wenhema. Amos aingove muprofita ainge aine kuonera pedyo, asi kuti ainge ari muprofita ainge achiona mberi uye achiona zvakakura chaizvo. Ainge achiona zvine chekuita nenyika yose, achizviona kuti zvakambomira sei muurongwa hwaMwari. Urongwa hwaMwari ndehwenyika yose, ufunga hama yangu. Hakuna chinhu chingadzivisa urongwa hwaMwari. Ndinotenda kuti uchiri kuyeuka kuti ndambotaura kuti nyika yose ndeyaMwari ndichitangisa chirongwa chino. Nezvose zviri munyika ino ndezvaMwari. Saka neurongwa hwaMwari chaihwo hunozadza nyika yose. Kwete zvenguva ino chete, asi kunyange zvenguva ichauya. Izvi zvino ndizvo zvimwe zvinopa kuti uyu Amos agova mumwe muprofita anozivikanwa, kana kuti ndingangoti ndizvo zvimwe zvinomupa kuti agozikanwa zvakanyanya ave nembiri. Munhu mumwe nemumwe ane chaanozikanwa nacho. Muprofita mumwe nemumwe ane zvaanozikanwa nazvo. Mumwe anozikanwa nokuda kwezvakaipa, mumwe achizikanwawo nekuda kwezvakanaka. Asi Amos ainge achizikanwa nekuda kweshoko rake. Ini ndicho chishuwo changu muupenyu hwangu, kuti ndizikanwe nokuda kweshoko raMwari. Handiziveiwe hako kuti vanhu vanokuziva nokuda kwei. Mbiri yako iri munedzei. Muchitsauko chekutanga, pandima yokutanga, tichataurirwa kuti iye Amos wacho ainge ambobarirwa kupi. Kwanhasi hama yangu, handidi kuti ndikutaurire pari zvino. Ndinoda kuti ndikurudzirane newe kusangana neni muchitsauko chekutanga chacho kuti tigonyatsoongorora kuti zvanga zvakamira sei. Uye ndinotenda kuti nhasi uno tichipedza chidzidzo chino unenge uchitotanga kupinda muchitsauko chacho chekutanga. Ndizvo zvandiringe ndichifarira izvozvo, kuitira kuti apo patinenge tichizopindamo hauna nguva yokuzosaririra kumashure, uye unenge uchiziva zvimwe zvezvinhu zvaunenge uchida kuzonyatsonzwisisa. Kana wanga uchidaro nguva dzose, Mwari ngavakukomborere kwazvo. Zvino nzvimbo yacho yainge yabarirwa murume uyu ainge ari mamaira matanhatu kana kuti 6 kubva Jerusarema tichienda nechezasi kweguta racho. Ikoko ndiko kune imwe zvenzvimbo yainge achitaura nezvayo pandima yechipiri muchitsauko chechishanu mubhuku rake yemuprofita Amos uyu. Ndinoda kuti ugonyora pasi zvaunonzwisisa uye zvaunofunga kuti zvingagona kukuyeuchidza kana uchinge wazosvikapo. Bheterehema rainge rave guta rainge richinyanya kuzikanwa chaizvo, asi chandinoona ndechekuti kwakabva kwavazve neimwe nzvimbo yainge ichinyanyazve kuzivikanwa. Nzvimbo yacho ndiyo yainge yakabarirwa muprofita Amos, asi nzvimbo yacho haisi kunyanya kuzivikanwa hayo panguva dzino. Ichi hachisi chinhu chatingada kuti tigoita nacho gakava. Ndinoda kuti tigodzidza izvo Mwari zvavanoda kuti tigodzidza mubhuku rino. Ndinoda kuti ugodzidza hama yangu kuti muprofita Amos haana pamwe patinomunzwa achitaurwa nezvake mutestamende yekare. Mutestamende itsva mune mumwe Amos anotaurwa pamadzitateguru aMaria, asi Amos uyu haana chokuita namuprofita Amos watinodzidza nezvake mubhuku rino iri ramuprofita Amos. Ndinotenda kuti uyu ainge ari mumwe nhengo yakangozvimirirawo yega. Ndinoda kuti wozoenda mubhuku ramuprofita Sameri rechipiri pachitsauko 14 unzwe kuti panotaurwa kuti kudii. Ipapo uchaona kuti munzvimbo duku umu mainge musinganyanyozikanwi ndimo mainge mamboenda murandakadzi achinopa shoko kumuranda waMwari Dhavhidhi. Dhavhidhi ainge achiziva chaizvo nzvimbo yacho nokuti ndiko kwaainge aenda achinovanda mazuva aitiza mambo Sauro. Nzvimbo yacho yainge iri nzvimbo yaityisa chaizvo, yainge iri pedyo nemakomo uye pedyo negungwa. Iyi ndiyo nzvimbo yokuti nousiku hwose munhu anenge achingonzwa chete kuchema kwemhuka. Chinhu choga chawaimuka uchiwana mangwanani ndiyo mitsimba nendove yemhuka dzacho. Iyi ndiyo nzvimbo yainzi inotyisa chaizvo. Ndingangoti hangu zvainge zvakafanana nokugara musango. Handiti ini ndinoyeuka ndichigara kune imwe nzvimbo pane imwe nguva, handikanganwe zvandakaona kunzvimbo iyoyo. Zvino kwaiti kana kuchinodoka zviya, zuva risati ratombonyura, tainge tichitogadzirira zvokurara chaizvo. Kudya kwedu manheru taitova nechokwadi chekuti taidya zuva risati ravira, nokuti parinonyura zuva tainge tave kugadzirira zvekurara, nokuti manheru kwainge kuchityisa. Kwainge kusina vamwe vanhu vakawanda vekuti unogona kuti taienda kunotandara. Mhuri yedu chete ndiyo yainge iri panharaunda ipapo. Hapana chimwe chaigona kutivaraidza. Zvitoro chaizvo tainge tichizozviwana kure kure kwekuti waitofamba rwendo rwakati oo. Painge paine mufambo mukuru chaizvo wekuti munhu aifamba chinhambwe chakatokura chaizvo asati asvika kwainge kwakavakirwa zvitoro. Yainge iri nzvimbo yakanga isina kubudirira, asi ndiko kwatainge taisa musha wedu ikoko. Zvino nzvimbo yakada kufanana naiyoyi ndiyo nzvimbo yainge yakazvarirwa murume uyu anonzi Amos, muprofita waMwari. Hama, ndizvo zvinoitwa naMwari izvozvo. Ine ndinogara ndichitaura kuti kana Mwari vachida kushandisa munhu, havatarisi mazvarirwo emunhu. Kana nzvimbo yakazvarirwa kuti yakamira sei, aiwa, handizvo zvinokosha izvozvo pamberi paMwari. Chinokosha ndiye munhu wacho anenge achidiwa naMwari. Ndinoda kuti umbotarisa Jesu chaiye mwanakomana waMwari. Haana kunge akaberekerwa munzvimbo inoshamisira asainge ari mwana waMwari. Uye Mwari havana kusiyira urongwa hwavo panzira nokuda kwekuti Jesu ainge azvarirwa munzvimbo yakazvidzika. Ndizvo zvimwe chetezvo nomuprofita Amos. Ndati ini nzvimbo yacho yainge yakaipa chaizvo. Ndati kwainge kwakaita sokusango chaiko. Asi nhasi uno vanhu vakavaka mugwagwa mukuru chaizvo unotevedza gungwa randakambotaura riya kuti ndiro rainge riri pedyo neguta irori. Mugwagwa wacho unotungamirira kuenda kunzvimbo inozikanwa sekunzi Masada. Kana ukada kucherechedza mugwagwa wacho, uchaona kuti unofamba uchipfuura nemune dzimwe nzvimbo dziri pedyo neguta iri, asi hapana kana nokupinda nomuguta duku umo. Ndinobva ndaona kuti chokwadi kwainge kuine kuzvidzika chaizvo paguta duku iri. Ndinoona richiita zvekunyenyeredzwa. Ndatiini ndichataura zita racho reguta pamberi apo kwete iye zvino. Ndazvitaurira hama yangu kuti iwe zvikupe mubvunzo kuti sei ndichinyenyeredza kutaura zita iri. Uye ndinoda kuti ndigori taura taakuverenga shoko raMwari parikataurwa chaipo chaipo. Ndambotaura kuti zvinenge zvakanaka chaizvo kuti ufanoverenga chitsauko chatinenge tichizotarisana nacho munguva inotevera. Iro guta rakaberekerwa Amos rainge riri guta riya rokuti kana munhu ari mumugwagwa umu aingoona kaguta akasokunga hameno kamwe kanzvimbo hako kaduku duku. Chokwadi, iyi yainge irimwewo nzvimbo zvayo. Kaguta aka kainge kachingofananawo nechiteshiwo zvacho chekuti munhu anenge achingoburukirawo bhazi kana zvimwe zvinhu. Ndinotenda kuti unonzwisisa chaizvo mutsauko watinawo pakati peguta nechiteshi zvacho. Paingoitawo zvapo sokunge panosangana mugwagwa kana migwagwa mumisha. Ndakambonzwa mumwe munhu achinditaurira kuti hanzi kuti usvike kunzvimbo yainge azvarirwa zvainge zvichitoda kusimba chaizvo nokuti waitofamba zvakakura. Kana uchinge wasvika pane imwe nzvimbo, waifamba mufambo mukuru kwazvo wekuti usvike kumusha kwakanga kwazvarirwa munhu uyu. Apa unenge uchingofamba chete nemumasango uchikwira nekudzika. Izvi zvino ndizvo zvainge zvakangoda kufanana nenzvimbo yandiri kutaura pano kuti yainge yakazvarirwa muprofita Amos. Mudikani, ndichapfuurira mberi nechidzidzo chiri pamusoro pemavambo ebhuku ramuprofita Amos. Kwanhasi ndinoda kugumira pano.